mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum unova mubatanidzwa wemasangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhu makumi maviri amai Blessing Gorejena vati vanhu vanodarika mazana masere vatyorerwa kodzero.
Kuburikidza nemasangano atinoshanda nawo, takwanisa kurekodha kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunokwana kuita iko 844.
Muzvare Gorejena vati vanhu gumi nevaviri pari zvino varasirwa neupenyu uye vanhu vanodarika makumi manomwe vane maronda ekupfurwa nepfuti.
Vanhu vanokwana kuita 12 varipotwa kuti vakashaikirwa neupenyu hwavo. Namba iyi zvakare inoratidza kuti inogona kunge ichitikwirei nekuda kwekuti hatisati tawana umboo huzere maringe nezvanga zvichiitika munharaunda dzakasiyana siyana, uyezve vamwe vachiri kutarisa matanho ekuti nyaya dzavo idzi dzinge dzichiripotwa.
Muzvare Gorejena vatiwo kumwe kutyorwa kwekodzero kwaitika kunosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu pamwe nekutorerwa pfuma yavo. Muzvare Gorejena vatiwo pane vakasungwa vari kunyunyutawo nekubatwa zvakaipa nemapurisa.
Vamwewo ndivo vari kunyunyuta nekuda kwekuparadzwa kwepfuma yavo, zvinosanganisira vandalism uye nekubirwa looting. Vanokwana kuita 46 ndivo vauya nenyaya dzavo kumasangano atinoshanda navo so far. Magweta edu anomiririra kodzero dzevanhu vari kubatsira vanhu vanokwana kuita 466 vasungwa uye nekuvharirwa zvatingati zvisiri pamutemo.
Amai Gorejena vatiwo magweta haasi kuwana mukana wokumirira vamwe vanhu sezvo mapurisa vasiri kuvatendedza kuona vasungwa. Kushungurudzwa kweveruzhinji uku kunoteverawo kupinda kwemasoja nepfuti mumugwagwa zvisiri kuzivikanwa kuti vakanzi vapinde nani. Studio 7 yabata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko mukuedza kunzwisisa kuti ndiani akatendedza masoja uye kuti hurumende yakabvarirei masaisai. Amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vachange vachibudisa mashoko avo munguva shoma inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.